A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, November the 25th, 2022. I'm your host, Marvelous Nhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're looking at the campaign to fight gender-based violence, which starts today and is ending on December the 10th. It's called the 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence and ends on International Human Rights Day that is observed by the United Nations on 10th of December. The United Nations theme for this year is Unite Activism to End Violence Against Women and Girls Worldwide. Nasi tirikutarisa nyaya yezvechirongwa chekurwisa mhirizhonga inoitika muZimba. Sangano reUnited Nations rine chirongwa chatanga nasi chemazuva gumi nematanhatu kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Chirongwa ichi chinopera musi wa 10 zviita. Chirongwa ichi chiri kutarisa dambudziko remhirizhonga pamwe nematano angatorwe nepatsi rose mukupedza dambudziko iri. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika mukucherechedza kutanga kwemazuva gumi nematanhatu ekudzivirira mhirizhonga ine chekuita nekuti uri munhukadzi kana kuti munhurume. Hurumende nemamwe masangano anoshanda mukupedza mhirizhonga iyi vanoti zvinoshungurudza kuti mazuva gumi nematanhatu aya ari kucherechedzwa, asi pari zvino nyaya yekushungurudzwa kwevana vasati vabva zera kuti vaite zvepabonde dziri kuwedzera munyika. Let's take a look at a Reuters report on the issue.
So the report presents global, regional, and sub-regional estimates of gender-related killings of women and girls in the private sphere in 2021, and I insist on the private sphere aspect of it. Globally, there is an estimated of about 81,000 women and girls who were victims of homicides in 2021. The majority of those homicides have been femicides, which means that there was a gender-related motivation behind these killings.
In my life, I've known four different women who've been killed by gender-related femicide. And in each of these situations, it was not recorded as a femicide. And so this approach to shifting the statistical gathering of this data is absolutely critical to be able to track and understand that context, because context matters. Today's women's rights organizations are operating in an increasingly complex environment where they're facing threats to their very survival, where they're facing a significant shrinking space for civil society, and where there's a growing backlash against civil society and against women's rights in particular. Femicide rates remain at alarming levels, with more than five women or girls killed every hour by someone in their own family. And we know, of course, that behind every data point, behind every statistical point, is actually a lived life. It's actually a real woman or girl whose life has been very brutally and often very abruptly ended just because she is a woman.
That there was a Reuters report on the commemoration of 16 days of activism against a gender-based violence campaign. Mumwe mudzimai akatarisana nemhirizhonga yekudirwa muchetura kumeso nemurume wake mushure mekusiyana muzvare Primrose Ruocha, avo vari muAmerica kuzogadzirwa kumeso kwavo, vanoti zvakakosha kuti zvirongwa zvakadai zviitwe. Regai tinzwe hurukuro yataita navo.
semura takadzi akasangana nemhirishonga tiri kutsigira chirongwa ichi zvakanyanya nekuti chinokurudzira isu vanhukadzi nekutidzivirira pamhirishonga dzakadai
imi makatarisana nemhirishonga yei
ini ndakasangana nemhirishonga yekudirwa uturu hweasidi nemurandarume wandakanga ndasiyana naye
saka munokurudzira madzimai kuti vaite sei vanenge vatarisana nemhirishonga
ini ndiri kukurudzira madzimai anenge asangana nemhirishonga dzakadai kuti kana wachinge wasangana nemhirishonga wakwanisa kubudirira pakurarama kwavo ngavamire semunhukadzi aonekwe nekutomira pache zvake chaizvo asatye kana kuudza vanhu nhau yake kuti abatsirike uyezve kana achiona kuti munhu waagere naye munhu anoshungurudza zviri nani kuti atize neupenyu nguva ichipo asati akanganiswa nekuti vanhu ava havazi vana vamai vako unokanganiswa ukazvishayirwa pazvo ukafa kana kusiya vana kana kutoremara sezvandakaita izvi
avo vange vari muzvare Primrose Ruwocha vachitaura nesu vari kuMinnesota muno muAmerica. Now let's give you a quick update on the action in Qatar. In matches played today, Iran beat Wales 2-0 and Senegal. Africans are looking towards how the African teams are doing, and you know, Africans worldwide were actually soccer fans really excited when Senegal beat host Qatar 3-1. And the Netherlands were playing Ecuador in Group A. While 8 p.m. today, Zimbabwean time, England will play against the United States in Group B. Tomorrow, Tunisia will play against Australia. But before we go into any other action, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. But to, you know, help us take a look at the gender-based violence issue, also the 16 days of activism against gender-based violence, we have our first guest, Evanice Munando of the Female Students Network. Welcome to the program.
Thank you. Good evening. How are you?
Good evening. Aiwa, I'm okay. Mumboti tsananguro kuti chirongwa ichi che 16 days of activism matochitanga here ikoko kwamuri uye zve chinorevei kumadzimai nevanhukadzi munyika.
Rezvendikaro nekuti chirongwa che 16 days tatochitanga kuno kuZimbabwe. Tatotanga nhasi takatingangoti takatanga nezvire kuchiita inonzi pre-launch. Ataita radio program just kutitaurire nyika kuti chirongwa zvatakutanga takasungirwa kunge tichiita sei sedunga munhu sevagari vemuno muZimbabwe takabatana nenyika dzepasi rese. Saka isu kuno kuZimbabwe takatanga nemaradio program iwayo nhasi taita zviitiko zvakawanda zvakatisiyanasiyanei zvaenda kunosangana nevanhu vakasiyana siyana. Nhasi officially ndingati zviri pamutemo chirongwa che-16 days of activism changa chichiparurwa kunzvimbo yekumaruva yekumuump kunonzi kuuzimba maramba pfungwe pamaramba primary school ndokwaenda vamwe vedu madzima ikoko waenda naminista wefoumen affairs waanoparira chirongwa ichi kumaruva. Saka isu tanga tiri muno muHarare takachita zvakasiyana siyana tabatidza makendiri nekurangarira avo vakashaika nenyaya yemhirizhonga mune zvakasiyana siyana. Tanga tiri panambuya nehanda stechu apo takabatana nesangano rewomen's coalition of Zimbabwe patachingorangaridzana kuti no vana pane mhirizhonga dzakawanda dzanyanyisa kudarika zvamakore ese mugore rino muZimbabwe. Saka taachienda paiuri mucherechedzo wekuti mbuya nehanda zvavanga vari mudzimai aiva neuchindi panguva iyoyo isusu tino how do you relate nawo kurarama kwatiri kuita mazuva ano uye zvaakakunda sei zvairi rakakosha mavhenazvi nenyaya yekuti nhasi ndopanouya pfungwa dzedu pamwe chete tese semadzimai kuti vedu patabva gore tichitanga January tichisvika patasvika apa hatiisai pfungwa dziri pamwe chete noziva kuti tinosangana nezvakawanda asi uyu mucherechedzo wekuti taakuisa pfungwa pamwe chete takabata nedzimwe nyika asi ndofunga zvatatinyakurudzira ndechekuti hatichavei kuti tichitange musi wa25 November asi ndauyo mucherechedzo watichafamba nawo kubva kunyange muna January yekuti mhirizhonga yaitika pakati apa mazenasi kusvika pana November uno tiri kurwadziwa semadzimai nevanazimbabwe.
If you can just go into English to just tell us what has your organization been doing to commemorate these 16 days of activism against gender-based violence and how important is it for Zimbabwe?
Thank you very much. As the Female Students Network, we have launched several programs that we are doing. Most of them, they are online, and we are going to like kind of post multiple videos with peace messages where we are raising awareness on GBV, specifically and focusing particularly on the girl child, because the girl child is more vulnerable these days in terms of the sexual abuse that is going on. So we are going to have a march on the say on the 3rd of December in Mashingo province, where we are going to march around raising awareness with students from the Zimbabwe University in Mashingo Poly, Mashingo Tech College. So we are going to raise awareness, but our message to the nation is to say, how do we come together, as the theme suggests, unite activism towards ending gender-based violence? How do we also concentrate our efforts and come together as a nation, as young people, in trying to shun away from gender-based violence and encouraging those young people to speak out against GBV, be the next doorkeeper, you know, be on the lookout, because what is happening right now is like it's happening in the home. But, you know, because it's a family, people tend to remain quiet and not speak about GBV. So we are saying we are available as soon as the network as your voice to voice out about these issues. So we are available to receive any violations that will be happening across the nation.
Mm-hmm.
Ending violence against young people, against girls and young women.
Thank you so much. Let me take my next guest. I understand we have Kenya Chifamba of Shamwari Yemwana Sikana. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Mungatitsananguro kuti chirongwa ichi che 16 days of activism against gender-based violence chakakosha sei kumwana sikana nyanya nemadzimai.
Hello, Marvelous. Maswera Seiva Tereri. Isusu seShamwari yeMwanasikana, chirongwa che 16 days of activism. Chakatikoshera nekuti chinotipa mukana wekuti ticheuke kumashure tisarise nzira yatafamba mukutsimudzira kodzero dzemadzimai nevasikana, mukuchengetedzwa kwavo, kuwaniswa kwavo kwenyikana uye zvikwanisiro zvinoita kuti budiriro yavo ienderere mberi. Tiri kuutora semukana wekuti tione kuti taapapi seZimbabwe, taapapi sepasi rose mukutarisa nyaya dzakaita sedzidzi. Tiri kutarisana nenyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana dzadai kutekeshera nenyika, dzevanasikana vane makore kudai semapfumbamwe vaakutorwa sana amai ivo vachiri vana nguva yavo yeumhai isati yasvika, uye kumbunyikidzwa nekuchengetedzwa kuri kuitwa nharadada munharaunda dziri kumbunyikidza vanasikana. Tobvunzana kuti patiri kutadza sehurumende, patiri kutadza semapoka anozvimiririra, semakereke, sevarume nevakomana, panoda kugadziriswa ndepapi? Sake Israeri rakatikoshera isusu.
Mm-hmm. We also understand that you are carrying out a campaign during these 16 days of activism as an organization, calling on women all over on a Friday to wear a certain color. Tell us a little bit about this and why you came up with this campaign.
Okay, so the Black Friday campaign, Marvelous, is an outcry that we are calling everyone, we're leaving no one behind, to say that we have had enough of the violation of our young women and girls' rights, enough of the sexual abuse, enough of us sanitizing rape in the name of child marriages. We are calling for action. So we are saying that every Friday until the 10th of December, everyone, men, boys, women, decision makers, women and men from the churches, we are leaving no one behind. We are saying that if we are wearing black, it's a way for us to express how frustrated we are with the current situation and how disheartening it is for us to watch our girls being given the roles of motherhood when they are supposed to be girls who are supposed to be in school, who are supposed to be given opportunities, who are supposed to be helping us shape the future, who are supposed to be helping us go towards attaining Agenda 2030. So on the 10th of December, it's going to be the final day. We are going to have a men's festival, Champions for Change, in partnership with the Canadian Embassy, in partnership with Kadare, NAYO, Fathers Against Abuse, and also government ministries that we work with, like Ministry of Women Affairs, to say collectively we need to put an end to this madness. Let's come together as men, not as perpetrators, but as gender equality champions, calling for stiffer penalties, calling an end to all forms of abuse, and ensure that we create safe spaces for our young women and girls. So wear black every Friday. Post your messages and your pictures on various social media pages and ensure that you add your voice.
Thank you so much. And let's also welcome to the program we have you. Ms. Chifamba, they spoke about joining hands with Padare Enkundleni Men's Forum. So we have a guest actually from that organization, Mr. Paul Vingi. Welcome to the program.
Thank you. Much, thank you.
Vavingi mukati tsananguro kuti zvakakosha sei kuti panguva iyi kuri kurangarirwa 16 days of activism against gender based violence varume vawanikwawo vachipinda muzvirongwa zvakadai.
Ndotenda. Zvinhu zvakatikoshera kuti panguva yatiri even tichizobva munguva yatiri kudokuta tarangariro yekucherechedza emazuva ekucherechedza nyaya dzemishonga dziri kuwanika mudzimba especially pakati paana baba nanamai, chekuti vana baba vanowanikwa vane chekuita munyaya dzemishonga. Chekutanga, ndingangoti muongororo netsvakurudzo kana kuti umbowo huzhinji hunoratidza kuti vana baba vazhinji ndo vanenge vachionekwa vachiwanikwa nemhosva dzekupara mhosva dzinochengeta nemhirizhonga mudzimba. Nyange zvazvo kuna nababa vamwe variko vakusanganawo nemhirizhonga mudzimba vachidzowana kubva mumadzimai, asi tiri kuti munyaya iyoyo yekuti kuna nababa vari kusangana nemhirizhonga kubva mudzimba vachidzipara kana kuti vachidziparwa kwavari, yavawo nguva yekuti vana baba panenge pachiitwa hurukuro dzakadai kana panenge pachiitwa mucherechedzo wakaita sewatinawo iyoyi, vana baba zvakakosha kuti vana baba vakwanise kunge vachionekawo inzwi ndavo richinzwika sana baba. Vana baba vanenge vachikurisa inzwi rekutsiura vana mumwe vana baba kuti nyaya dzekuita mhirizhonga mudzimba hadzina kudii, hadzina kunaka. Vana baba vanenge vachiitawo futi inzwi rekukurudzira vamwe varume kuti kana varume vachinge vasangana nemhirizhonga mudzimba ngatiri kuchibuda pachena. Zvaiva zvakare zvaiva zvekuti vana baba kana vachinge vasangana nemhirizhonga mudzimba onzi ngavadii, ngavanyarare, munhu wemurume haafukuri hapwa. Aiwa, chekuti vana baba ngationekwei nharaunda yatigerei nharaunda imwe chete. Nyaya dzemhirizhonga mudzimba inyaya dzinokanganisa magariro atinoita semhuri, dzigokanganisa magariro atinoita semunharaunda. Saka zvakakosha kuti vana baba vasavaonekwe vachigara ningati michirungu yavanonzi vanogara kubrexit, aiwa ngavave varivo pamberi, varivo pafourfront vachiitawo hurukuro vachiratidzirawo sezvamanzwa pane mutaura bvakutaura kuti tiri kubatana nemamwe masangano ose tii vana baba ngavave vari pamberi pezvirongwa izvi vachiratidzirawo vachiratidza kuti zvinhu zvinovabatabatawo nyaya dzemhirizhonga mudzimba.
Mr. Vingi, if I may just go into English there, but are you seeing men coming up actually reporting cases of them being abused? Because when it's said gender-based violence, they are also included, isn't it? But are you seeing them coming up and saying, you know, this is the situation? Why are men quiet when it comes to gender-based violence?
Yeah, I think it comes with the way we socialized as a society. Mm-hmm. Then say in most cases then men are meant to be the perpetrators of GBV. So the moment when you want to come up in the open and report that you have been abused, it then becomes a sign of weakness on your part as a man. So it then discourages men really to open up to say, I'm going through a process where my partner is abusing me in so and so and so and so ways. But however, I think through also the issues of awareness raising and all that, we have since had, I'll be comfortable to share 36 from January up to the end of October, we've received about 325 men as Badare. We have come actually to say, to come and report cases of GBV. This is just a drop in the ocean, vis-a-vis the number of women that actually have come to Badare. We've also had quite a number of women that have come to Badare around issues that are more comfortable to say they come here to engage us to say, my husband is giving me ABCD problems. Can you please speak to my husband? So still the number of women that are coming to Badare for cases of GBV are also higher than that of men. Mm-hmm. But we are also, a bit delighted that, at least some men are getting out of the cocoon to actually then come, drive all the way and come to our place to say, look, this is what I'm going through, and how do I get to be assisted?
Thank you.
That's
please.
One of the major reasons of...
Yeah, go ahead.
Come up in the open, really. It's mainly to do with the issue of socialization, where the moment you then want to be doing that, to report cases of incidents of GBV as a man, and you are the victim or the survivor, you are charged, you are then, less of a man, you are weak, you are not able to be the man of the house. How do you get to be the man of the house? How do you get to be the head of the house? You have reinforcements, partiality that are, contribute to that kind of a narrative. That also then even includes the women. I'm not comfortable to go and even tell my sister to say my wife is abusing me in that regard, because then mm-hmm. I'm not a man if I then get woken up in that sense.
So what do you encourage people to do then when raising young men and young boys? Vangaita say kuti tuone mafungiro ewaya achibva kuti pane chakaipa kuti munhu awanikwe iye kana ari murume ataure abude pachena kana ashungurudzwa nemudzimai.
Tirikuedza nepatinokwanisa kuita hurukuro. Nhasi chaenda ndine mavadzidzi epaAfrica University varume vepaWomen's University varume, ende hurukuro dzedu dzadziri pakuti tinosangana nemishonga dzatinosangana nadzo sevanakomana. Vari kuita masemester bereji avanoita yaya. We've had makesi zevanakomana vanenge vari kumayunivhesiti kuti anosvika pakukomita suicide kuti ndakatora imwe mari yeschool fees half yacho. Ndikamutengera foni ndikadai ndichakwedza kuti ndimupresa, but nhasi aakundika achandidi and munhu aakusvika pakudii pakusungirira. So hakuro dzedu dzatikwedza kuita ndedzatida kuti tiedze kukurudzira kuvanakomana nevanhurume, kuti hatisi vanhu vatingati tiri vanhu veropa, titoriva vanhu venyama, tiri vanhu vanorwadziwa. Mwari vakatotipa misodzi kuti vaiziva kuti tinofanira kunge tichitochema. Saka zvinoswera tichitaura kuti munhu wemurume hafananga achichema, aiwa mwari vaiziva kuti hatifani kuchema, vaisati mutipa misodzi yacho. Saka tinoita hurukuro dzekuti ngative nekukurukura, ngative nehurukuro dzatinoita kuti pamwe chete sevanakomana tichitaura matambudziko atinosangana nawo. Tambudziko randikusangana naro inini ndikatozorisheya, munotozoona kuti umwe neumwe arikusangana naro, umwe neumwe arikusangana navo. Ndatibetsera kuti tinge tichizokwanisa kuti togadzisa sei matambudziko atinechidi atinesangana nawo. Saka kurudziro rinenge ririkupa kuti tiwaonese manakiro azvakaita ekubuda pachena nekutaura hurukuro dzakada sedzidzi, pane kuti munhu azosvika pakusungirira kana kuti pakuzouraya munhu. Tikuti ngativei tine mukana wekuti ngatikurukurei.
Thank you so much. We have a live call. I understand tina caller vari kuda kuvhunza mibvunzo kuvanyarikani vedu. Tinokuchingamidzai pachirongwa, makadi yenyu? Hello caller.
Oh, sakumona tete mave kunjani?
Sikuona. Muri sei sei? Mr. Moyo.
Ngimi lona ngiraita wangi avazwa avo vava lapo vayakhuluma nomama. Nhame kuti ngifake lami robot amang'ana amazwi, ngithanda kukutsho vhele kumalanga lawa e-GBV. Ngithanda kukulu kukhuluma ngendaba yekuti kunavo vava inde kutoma avo vava lavo vachata avo mama vana vandwana vavo, vangasa vandwana vakulukulu vamandombozana vavaphate kuhle. Ma uthata umama ma wazi kuti umntwana wake umuthanda umama, hayi kuti ubuye futhi uthathe nomuntwana wakhe. into efale esihlala sizibona wakhona abo baba bayenza into efale izinto ezimbi even namhlanje ngibe nginomunye ubaba lana uba ngikhalela lana oba la ngitshela story sakhe kude uqothiwe endlini umfazi umqothile wathatha izimoto zakhe eziyithatha zithengisa waphuma nganaludo so uthi asazi ukuthi ayenzeni so bengimtshela no wena ungazibulali just ithandaza uzima uzokuyenzela zonke zizobuyela so into efana lezo into embi khulu so into ye-GBV hlala siyibona yenzeka iyayenziwa ngabomama even abomama nabo bayabetha amadoda bayalimaza amadoda namadoda nawo ayalimaza abomama so sithanda ukuthi kusikhathi lesi kuso kufanele ukuthi siziphathe kuhle sazi ukuthi kunabanye abobaba bathi ma bavele ematywaleni ma baphuzile itywala ekhaya kuhlaliseka abantwana bayagcina baphume emzini bayosebenza abantwana kancane abanye bagcina bayenza izinto ezimbi and futhi namanye namadoda asebenzisa abantwana kancane badengula abantwana into le into embi khulu into ekurepa abantwana abancane ayisinde rayithi asiyivunyeli sifuna ukuthi abantu sihlalisane kuhle ezindlini uzima ufune into efana leyo ukuthi ma abantu ma uthathile wazi ukuthi umfazi indoda indoda.
Thank you so much, Mr. Mfundisi Moyo. Because time is not on our side, let me just go to one of our guests to just give us a wrap up. I understand we have another caller. Hello.
Thank you.
Yes, please, Ms. Munando, can you just come and summarize, moving forward, what do you think should be done? Hello?
Hello?
Yes.
Hello?
Yes, am I ever nice, Munando? Mongo tipa fungwa yenyo kuti to wrap up, what do you think should be done now moving forward as we go towards the 10th of December? Chichinga itwa.
Yeah, I think we need to intensify our campaign. We need to involve everyone. We need to engage even our male counterparts because I think if the things that just unite, we need to be together in terms of fighting gender-based violence. We don't want to leave anyone behind. For the moment we are leaving our men behind, I think we are also meeting the goal because we are seeing that the perpetrators. So the inclusive voice that we speak against GBV will help us to achieve more.
Thank you so much, Ms. Eva Knight Munando of the Female Students Network. You have a great day. Let me now go to Mr. Kenia Chifamba of Shamwari Mwanaskana to just wrap up and give us your last take.
Thank you so much, Marvela. Thank you. We are commemorating 15 days of activism. Can we ensure that we make the 365 day challenge for everyone to come on board and ensure that we create safe spaces for our women and girls. And we continue to call for mandatory sentencing and paper penalties and leaving no one behind. And we are encouraging all males to come through to Motor Republic on the 10th of December so that we take the narrative.
Thank you so much. There we were hearing from Ekenia Chifamba of Shamwari Mwanaskana. Let's now close off our program na Mukoma Paul Vingi, Vepadare Enkudleni, Men's Forum on Gender. Mungati tini rova rume pangwa ii kutivaite sei pachange pa ineshiro nguwa iji.
Kuzira chikupa kwa nurumende kuti paruta wanyazi gender kinyazi matimai. Gender inyazi mtibata isu wa ne matimai. Saka chikuti kuna wanurume. Nyai zikata hurukuro hizi. Ngati mewe chione kwa chile momo hurukuro hizi. Ndi ngati ipe hizi hurukuro hizi kine titaura. Hizi mkizi mumba matikere. Ngati ngeti 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 wana nyazi gender hizi kizi mumba. Kazi hizi ngati tukaduona kana titaura. Hizi mkata sa foka zizi ya chisangana na yo. Ndi hizi chikure hizi hawa ini sima community pie. Kati kuzira chikuta kupa wanaruba sema head of the house. Sema taura wa zunetua. Hii hurukuro zata fana kupata chita kiti mpimba. Hizi mpa wana kuda kundo huku.
Thank you so much. Unfortunately, time is not on our side. I'm Marvelous Mhlanganya here in Washington, saying have a very good weekend.